general council yakatinda ti reconfirm kana kuti kusindisa position yayo yokuti nyaya iri munyika muno muZimbabwe inyaya ye currency. Atina mari inobatika. Ndiyo problem inenge iriko ende ndiyo problem inenge ichifanirwa kuva ichigadziriswa. Saka general council yakatosindisa panyaya iyoyo yokuti nyaya problem iripo inyaya yemari. Asi hurumende kana ichiti vakwanisi kudzokera patande pakamira pekutanga vachiti havagoni kuti titore ine mari inotivakira ingava irandi kuti ndiyo iri nani zviri nani kuti mari dzevashandi iwedzerwe pane maideas kana kati pfungwa dziripo dzange dzakaiswa ndariro dzekuti vashandi sezvo vakatorerwa mari yavo tingati purchasing power kati kukwanisa kurarama kwavo nekuchinjwa kwemari tinoristora sei kana kuti kudzorera pavange vari kusati kwachinjiwa mari saka vakasimbisa kuti mari dzevashandi ngazidzorere pazvange zviri muna August 2018.
Tiri kunzwawo kuti makasunga musangano iwoyo kuti mari inofanira kunge ichitambirwa nemushandi wepasi inofanira kunge iri $3,800 pamwedzi. Mungatudza kuti makasvika sei pamari kana chiri chokwadi?
Ichokwadi izvozvo haisirizvo tingati takasunga, asi takati ndiyo proposal tingangoshanda nayo iyo zvino. Iproposal yakauya nehurumende ichiedza kuita Brexit impact kana kuti kuedza kuyananisa ndiyo proposal yakazouya neministry of finance.
Saka hurumende yakatadza kutambira zvamuri kudai matanho apa amunozotora
tingati chisungo chekupedzisira pamusangano kuti sezvo hurumende yakaratidza kuti inoda kuconsulta cabinet ngatingonzwa kuti kabhineti ichati kudii nezvazvo kana tripartite negotiating forum isina kugadzirisa gakavatiri isisu tisine kodzero redu sevashandi riri muconstitution zvekare riri mulabour act kuti kana zvanesa tinoshandisa masimba edu ndokuti tinoramba mabasa.